Sachigaro wesangano Commercial Workers Union of Zimbabwe, Muzvare Grace Mate, vaudza Studio 7 kuti vakatanga kuziva vatsvangirai mushure mekunge vapinda mubazi reZimbabwe Congress of Trade Unions raizikanwa richinzi Women's Advisory Council. Vati vatsvangirai vakatsigira madzimai kuti vave neboka ravo rakazvimirira pasi peZCTU, izvo vati zvakabatsira kusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi vechidzimai. Munyori mukuru weZCTU Women's Committee, Amai Barbara Tanyanyiwa, vati vatsvangirai vakaita basa guru, kwete mukurwira kodzero dzevashandi chete, asi mukurwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Panguva yavatsvangirai vari Secretary General weZCTU, ndopakamufomwa bato remadzimai rinonzi Women Advisory Committee. Ezvinezvi takuriti Women's Committee, nekuti takaramba kuti rinzi Women Advisory Council. Tikati hatisi kuda zvokunzi maadvisor, toda kuzviitira tega isusu kuti tive independent. Vakabvuma, hatina kana kumbowana dambudziko nazvo. Issue yegender equality chero muMDC takaona varivo vaimira-mira vachiitira kuti kuve neinonzi 50-50 chero Constitution MDC irimo. Takaona zvakare vachibatsira mukugadzirwa kweconstitution bumbiro renyika muna 2013, ende zvizhinji zvakabudamo zvakatifadza isu sevashandi. Takaoneka muchibuda maissues ekuenzana kuenzaniswa kwemukana pakati pevakadzi nevarume. Takaona zvakare muchibuda kodzero dzevashandi, yatinoti malabor rights, zvasati zvakamboitika muhistory yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vati vatsvangira vanofanirwa kurangarirwa semunhu akaenderera mberi nekurwa hondo yekuti veruzhinji vawane kodzero dzakasiyana-siyana mushure mekunge nyika yawana rusununguko.
Chatingagona kupikisa ndechekuti political independence yakauya nemanationalist parties zano nesapo 1980. Asi mukuuya kwayo zvanga zvisina kukwana kana pasina independence yokuti vanhu vagone kutaura vakasununguka, kodzero dzavanhu dzipiwe kuvanhu. Apa ndakutaura independence yakauya navatsvangirai. Kutaura kwandiri kuita nhasi uku mukazo kucherekedza zvakanakisisa, unowanika kuti pane rupasa rwandakatsika rwakawadzirwa navamugeni Richard Tsvangirai. Kuenda kwavatsvangirai chitsvambe chapiwa Zimbabwe, zvikuru sei takatasa vechidiki kuti chitanda ichechi titore tiende mberi.
Murongi wemabasa musangano reNational Mine Workers Union vaCotton Ndlovu vati vashandi varasikirwa zvikuru nemunhu aive akazvipira kwenguva yakareba muupenyu hwake hwose kurwira kodzero dzevanhu.
Vatsvangirai ndiri kuvarangarira zvikuru vachiri mutrade union. Ari munhu aida kuti mushandi wese weZimbabwe adle achiguta, kunyanya nguva dzavaiita ma-stairways. Ndipo patakanyanya kuzivisisa nezvavatsvangirai. Vamwe tatisati tanyatsozivisisa nezvematrade union kuma89 zvichienda kuma90. Pati zvisinei nokuda kwokuti vaimira vachimirira kodzero dzevashandi. Kubva ipapo takabva tavaziva.
Sachigaro webato reMDC team dunhu reMateveland North, Amai Betty Twala, vati vanonzwa kurwadziwa zvikuru nekushaya kwavatsvangirai vachitiwo munhu aive nemutsa aigara achida kubatsira vanhukadzi kusanganisira shirikadzi nenherera kuti vabude mumatambudziko akasiyana-siyana vanosangana nawo zuva nezuva muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.